You're listening to 3 Mob Radio.
Hi, this is 3 Mob Radio. The name is Larry, and I'm here with Ja Praiser.
Big time.
Chitubu. Yeah. I've never heard that word in my life.
Oh, yeah. Chitubu is a spring. Spring, yeah, but it's a mvura. It's not peri. Yeah, that's Chitubu.
Oh, I didn't vary, babu. Because I have no one to ask this question if it's true afterwards. Yeah. So what was the meaning behind the song?
Kudenga kuna mari, andrika, and mari anoburitsa ma blessings kuvanhu zuva rega rega. So ndo zvakafanana nechitubu. A spring inoramba ichipa vanhu mvura every day. Hakuna nyangu kukauya drought, mvura yechitubu
inongouya
nonstop.
The blessings keep coming.
Yeah.
So I'm gonna ask a question, like, you know, this sound, not to say Chitubu is not our salad, but what actually happened?
You know, here and there, when you drop a single song, you know, both experiment, you know, try a new one, the drip, the sound, the trend, and stuff like that. But now, my friends angu agapa my complaints of the jar. We need the old jar. Yeah.
So now she kiss on a bar.
I a bar. I'm guara. I'm telling my Simba mkomo wake. But ndakafunga kuti no. Unaweza kuti kana even in any business ukasaterera customer, because customer ndo king, ndo madzimambo, ndo mashef edu. Saka tinofana kuzviterera togadzirisa. So ndakafunga kuti on this album rega nditry kuisa ma traditional songs akati one day, so that vanhu vanoita se vanombofarira zvavangakamirira.
Sikuwanzvidafara chisalad, but vanumbo ndombobvidza mwazvo chitaura. Ewa, because I'm trying to understand kuti ewa uchava zvamuri zvandaita hazvindifadza too much, but what minanzese chisalad.
You know, trust, believe you me, kana ndiri mu vibe rangu re traditional music, ndo mu comfort zone, and I think I express myself better pa vibe roro than any other genre. So of course here and there semuna kukura ndo zomenda commercial, that's why chimbo try achi.
But commercial mu Zimbabwe ndi traditional ka.
Muzimbabwe ya traditional, ene ndo yacho, ino beyango shkoti boom, boom, boom. Look, Chitubu ya beyango shkoti ambiru wa hii. Ndo vibrash. But kanta kukrosa krosa hoti mbo pinda omne zume nyika, zida kutepa omne mauma markets manyo wani. Inya hayo kutaya sa sound yiku trend.
Saka, iguwe kutu Chitubu. Kazi, kilomu na nungu funga hote, aywa, panima uweza ka wanda mziyo.
Oh, yeah.
But you could have, why did you choose Chitubu?
Kuti ndi drop Chitubu nasi.
Kuna wanziyo, yekunzi ino Chitubu one. In fact, good question. But kuti the word Chitubu.
Okay.
But also why you dropped the song before the album.
Okay. Yeah. You know, especially panenge pamboitika kutaura kuti vanhu vari kuti ari kuita zvinyowani vibe zvaigona kutoti maybe tinosvika kana even pa launch. Vanhu vasiri kunzwisisa kuti jaadzoka zvishuwa.
Autaichi.
Yeah, you know. So ndafunga kuti no, rega ndidrop this track. Rivaudze vanhu kuti guys,
ndirikuuya.
So yeah, ndozvandazviitira kuti tinosvika pa launch, but vanhu vakuto vibe. And it's nice kuti musi welaunch vanhu vangaita sing along. Ku performance ya tukuita kuti vari kuziva ma words already.
Panosvika, I'm sure in like 3 days time when I was sitting around and go Chitubu, yes. But the thing is, the word Chitubu song, that, why do you choose that as the word in that song? Because there's so many words you could have chosen.
Oh yeah, I think, you know, tine language you do shona, it's not every day. And the shona, it is basic, you know, tingori shona yagare ruka, you know, it is light. But when it comes to music now, wakufana kudzikisa fungwa dzako uchinodiga mawezi anorunga music yako kuti inatsoita powerful. So chitubu ndaiko na kutoimba straight kuti mwara anoburutsa ma blessings every day.
Sure.
One bandaka ndaka ndakaita dimikira kana rasho na idimikira kuti unoenda ni pa side. Unopika spring yakafara na.
You know this art.
No art yacho.
All right, so the set aenda. Just give us a singing of chitubu.
Okay. Takavamba munzira dzakavamba vamwe vakasvika heha takadambura tibura kasunga vamwe vakarembera heha chamunyuru dudu tayambuka mutsiva tayambuka miri heha tidzengerere nyoka musango iwe chariga heha chandikonza muzana kupondoka kuti ndingabudirira heha tipinde omanduwe tibatane ndima ya tisingofamba
zvino wai imwe yacho shi download that
zvapo pa YouTube
zvapo pa YouTube zvapo pa Deezer, Spotify,
everywhere.
Zirico,
everywhere.
Ja Praiser. Bless you.
Appreciate it, my brother.
Ngatite. Chimanyi.
Amuite mdara.
Anjiga. Hey, tishifa kuma, menu kichichi, tungofunza uti chichi witi.
Chichi witi.
This is a 3 Mob Radio production. www.3-mob.com